Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 23, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotandara navo live pa Facebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Council of Churches inoyambira vamwe vemakereke kuti vasanyepera vanhu kuti kana vachitenda nesimba havabatwi necoronavirus. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti sarudzo muZimbabwe pasi pehurongwa huripo iko zvino hadzina zvadzinobatsira. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoyambira vamwe vakuru vemakereke kuti vasaramba vachiunganidza vanhu pasina hurongwa hwekudzivirira kutapurirana kwevatendi chirwere cheCOVID-19. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vakudza Studio 7 kuti kanzuru yemakereke iyi iri kutambira mashoko ekuti mamwe makereke ari kukurudzira vanhu kuungana pasina kugadzirira kudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi. Mufundisi Mtata vati kana nyika yakaita seItaly ichirasikirwa nevanhu vanopfuura mazana masere musi umwe chete, Zimbabwe ingapinda pakaoma kana ikasadzidza zviri kuitika mune dzimwe nyika dzine mari, mishonga neruzivo rwekudzivirira zvirwere. Vati zvekare vamwe vakuru vemakereke vari kunyepera vatendi vachiti kana vaine chitendo chakasimba havabatwi nechirwere ichi.
Tiri kuti pabuda mashoko anohlisa zvikuru avahwande anonzi anobva kuvakristu nemachechi ari kuudza vanhu kuti hazvina mhaka zvokuti vasasangana. Isu takanzwa kuti kuItaly nezuro chete vanhu almost 800 vakafa nenyaya yekuspreada kwakaita chigwere nekukurumidza. Vamwe vakristu vari kuti ugwara hwevakristu kusatenda kwevakristu kana vasingasangani nokuda kwechigwere ichi. Kana Mwari pachavo vakatuma vatumwa kuti vaudze Josepha kuti atize nomudzimai wake nemwana nenyaya yekuti kwanga kwaita Herodi anoda kumuuraya, vakristu vangafunga pfungwa dzakaipa kudaro sei kuti vanhu vasatiza neupenyu hwavo kana kwamuka chigwere chinoparadza upenyu hwavanhu kudai?
Hakusi kusimba kwechitendero chavo here kunoita kuti vataure izvi?
Chikristu rudzi ichocho chekuti vakristu vari kuti hazvina hanya kuti vasatiza neupenyu hwavo, ngavangoramba vachisangana kutenda kwavo kuchavaponesa. Hachisi chikristu chezvokwadi chine mundangariro nemufungiro wakadaro. Kana pane evidence iri so overwhelming yokuti nzira yatingangorarama nayo senyika iprevention, nenyaya yekuti kana zvichidai kunyika dzine matools akawanda ekushandisa, zvichavei kuvanhu vasina zvishandiso zvakakwana munyika yedu yeZimbabwe? Zvinotsvaka kuti vakristu vafungise nyaya yakadai, timanye neutungamiri kubatsira kuti vanhu vedu vasaparadziwa nenyaya yechigwere ichi. Tinotenda.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa vaWalter Mzembi vanoti sarudzo muZimbabwe pasi pehurongwa huripo iko zvino hadzina zvadzinobatsira nekuti hadzibudisi chokwadi pamusoro pepfungwa dzevanhu. Vamzembi vanoti ZANU-PF yakatokanganisa pfungwa dzevanhu vekumaruwa avo vakadzidziswa kuti kana vakasavhotera ZANU-PF vanofane nzara uye vanoshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Vati asi izvi hazvifaniri kukonzera kuti vanhu vaore moyo vachiti chinodiwa kudzidzisa vanhu zvakasimba kuti vazive kuti hurumende haisi kutoita zvese zvainofanira kuitira vanhu muZimbabwe. Vativo kunyangwe bato rinopikisa reMDC harisi kunyatsoona zviri kuitwa neZANU-PF nekuti ZANU-PF inorarama nekutenga mavhoti evanhu nguva dzose.
My elections kubvira gorera 2000 kusvika pari zvino taita my elections anokwana manomwe and ese ane mutauro, hapana kuwirirana pamaresults ama elections iwayo. Vanenge vakukwidza ma elections iwayo vari kuramba vachitaura kuti tabirwa kana kuti pakarigiwa kana kuti pakaitwa sei. Isu ku People's Party maonere tinoita ndeyekuti kana mutambo wenhabvu chinja mitemo yao, haugoni kuramba uchipinda mumutambo wachinjwa matambiro awo. So muna 2017 mutambo wama elections wakachinjwa nepfuti, vamwe vachidzingiriwa vakaita sesu kuchipinzwa waidikamwa nevamauto muofisi nenzira dzeputi. Saka puti ndiyo yaakutungamirira matongerwo enyika. Saka hapana mutambo ungatambwa vamwe vakagarira kipi ukabuda uchinzi uri fair. Kana mutambo unotambwa vanhu vachikidzirwa ukabuda uchinzi uri fair. Kana mutambo unotambwa vanhu vachisenzeswa wachikafu sebait yekuti kana ukasati votera hatikupe chikafu.
Mukushanda nebato reZANU-PF pamaita kwemakore akawanda kudai, sei vekumaruwa varivo vaivhotera ZANU-PF nguva dzose?
Pfungwa dziri muvazhinji vedu vari mumaruwa ndezvekuti tikasavhotera ZANU-PF hatipiwe chikafu. Tikasavhotera ZANU-PF hatiwani mainpost. Tikasavhotera ZANU-PF magariro edu maruwa anonyangara, nokuti vagara vachifundiswa kuti Capricorn unorangwa nedanda. Saka ndipo patiri ezvinezvi tinotanga tasunungura pfungwa dzomunhu womaruwa kazhinji kuburikidza even vari mumadhorobheni ezvinomuona kuti kuwadzana yakasvikirwa nechiruzevha, vakasvikirwa namagonyeti echibake panguva dzaivhotewa. Vaikukwidza mutambo uyo veMDC havana kuzviona zvakakodzera kusimudza nyaya iyi kuendesa mberi kuti pakuitwa vote buying. Vote buying inoitwa mu5 years between one election and the other, ichisenzeswa chikafu namainputs. Kuti kana vanenge vasina kuti votera, mabhuku anogarwa nawo namasabhuku ndo anonyora zvinhu izvi, zvinozikamwa zviri kuitika. Saka tinorambirei tichipinda mutambo wetinoziva kuti wakarongwa wakahwinwa kudhara through ma traditional structures amasabhuku madzishe aiye zvino ari kutoshedzera kuti tichakamboendera mutungamiriri wenyika vamunangagwa. Isi tinoziva kuti madzishe haafanunge ari munyaya dzematongerwo enyika, asi vanotobhan'aza kusimuka zviya pamusoro pechirubu pegomo vachitaura kuti tichavhotera uyu kana kuti tichakamboendera nhengi muna 2023.
Mutungamiri webato rinopikisa vaWalter Mzembi vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Studio 7 itange ichikupai zvidzidziso zvechirwere charura pasi rose checoronavirus, icho chiri kuuraya vanhu vakawanda. Chirwere ichi chakatanga kuChina uye chapararira zvakanyanya zvopakuti dzimwe nyika dzakaita seItaly dzitorambidza vanhu kana kubuda mumba. Chipatara cheJohns Hopkins University muAmerica chinoti muZimbabwe mune vanhu vatatu vabatwa nechirwere ichi pari zvino, kunyangwe zvazvo hurumende ichiti vaviri chete. Tichange tichiita hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba nezvechirwere ichi. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Mahomba akatanga nekuvabvunza kuti chii chaizvo chinonzi coronavirus.
Coronavirus chirwere kana kuti virus inozikana kuti yakachika kamhuri kemavirus anonzi coronavirus. Kavirus ikako kana kuti mavirus ikotwo kunowanzoita kuti vanhu vangu rware zvakada kuita zvidziwadziwa zvemaflu zvakangodaro. Mavirus iwowo etingati mhuri iyo yemavirus akati wandei Asi pane nguwa nenguwa unonzwa pane mamwe matsva ane mazipo amatsva. Ndopakabva kubuda ino COVID-19, inyu virus itsva pafamily yemavhairasi kana kuti mhuri yemavhairasi iwawo. Saka yabuda kudaro virus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO taura kuti yakunzi pandemic, vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavhairasi katsva aka kapararira nenyika yese, nyika dzakawanda wanda dzaanako. Saka pawakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro, ndopo wakabva wati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavhairasi katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva ese, zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake?
Ndo saka ndati ini macoronavirus aya inganzi akawanda-wanda mavhairasi acho, mhuri yemavhairasi aya. Asi aka wachingo mavhairasi acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemafluflu. Asi katsva aka kataa kuti COVID-19 akatotenderera ipamberi nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kukakatanga kuChina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibhowa vakama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvamunotoziva kuti mafluflu twatinosiita tii hatiwanzokudaro. Soka kuti siyanei kacho. Asi maira nekuti munongochinzwe chii zvakada kuti fananei, unozwa munhu ari kukotsora kotsora, ari kuhotsira hotsira, uya kunzwa kunga kutadza kunga kufema zvakanakanaka nekuti munhu ndakavharavhara, zvakada kuti fananei.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukronika mune nyaya pamusoro pemakereke kuBulawayo ari kutevedzera zvinofanirwa kuitwa kudzivirira kutapurirana kwevatendi chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 vachigara vari kure nakure mukereke. MuDaily News hurumende inokurudzira vanhu kuti vasavhunduka pamusoro pechirwere checovid-19. MuHerald, kambani yeEconet inoramba mashoko ari kutaurwa pasocial media kuti ichange ichivhara pamusoro pechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 kwazwai ndine mubvunzo mukuru wada kuti ndibvunzewo pano zvichida munhu wozotibvunzewo kugovernment. Ari kutaura ndimufundisi Moyo kuSouth Africa. Mubvunzo wandiruda kubvunza ndewokuti tanzwa kuti zvikoro zviri kuvharwa vhiki ino yanichipiri 24. Saka zvazviri kuvharwa tinoziva kuti vana vazhinji vari kuZimbabwe vanovhara zvikoro vanouya kuSouth Africa unokuuya kuholiday. Nekuenda kune dzimwe nyika tiona mabhazi akawanda achitumirwa vana vachiuya. Saka mubvunzo wekuti gavhumendi pachiro chakafaneichi chokuti vana vechikoro vachiuya kumahoridho South Africa, patiri kuona muSouth Africa muno matiri matova nevanhu vakusvika 150 vabayo necoronavhairasi iyi, vanopafambisa sei ipapo? Zvasingagonere kuti vana vambomira kuuya kumaholiday. Zvingaita semubvunzo wavo wakaipa kana kuti usina kunaka kuruzhinji weZimbabwe. Asi ndinoda kuti ndibvunze nyaya yekuti kana vana vachiuya mukati meSouth Africa nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana, ndichiona nevana vekuSouth Africa kwacho zvikuru vakatovhara vakatogare vakatovharirwa mudzimba, isu kana vedu tiuya navo vachifamba nounza vasaa, hazvizopiwo hazvizovi neproblemu kuti pakudzoka kwavanoita. Zvichida umwe unodzoka ane denda recoronavhairasi, gavhumendi inozogona here kumaneja? Saka ndiko kubvunza kwandinako kuStudio 7, tibvunzire ivo kuvatungamiriri venyika kana kuti vanoona neizvi. Ndinoti
zvirewo vefoja akandimire nyaya yekuti foja tichatengesa sei nenyaya yekorona iyi, zvokuti zvikunzi tisaungane kukuenzwa kunounganiwa zvakanyanya, de tanga taziwawo kuti zvakamira sei panyaya yefoja. kuchengeswa kwacho.
Mwana mangwana ndi studio 7. Mabukazi ara mukumata nonoka wande. Ava stamuka yedu. Anzova kumana atanga futi kuti hakuna anenda kunze kwehika. Vatiyo varikwanisa kufamba vachienda kwese kwavanoda ichitura mbidzo mutanzo kwaita chirwere coronavirus. Kwevo vari kubuda vachavakwanisa vadzuki nachena nekuti vane mari yakawanda kaizvo hatina mari yekuti zvozvirapisa. Asi vakwanisa kubuda uya utapurira vanhu. Saka hapana kumbotanzi kuchivhikirira bhozi dai tachivhikirirayo mutemo yavanotaudaa vaiteedzera dai tisina zvichapiswa mumusi papo.
Ndirikumbirawo pane mukomana wandakanzwa achitaura muchinde kubhoswa nekutengesa zvinhu anonzi iye Alan Ndewera. Ndirikumbirawo kuti mukomana uyu kana achizvinzwa kana zvikwanisika, handizivi kuti mungadzokorora here, handizivi ipapo kuti ndingabatana naye sei. Zita rakataura kuti Alan Ndewere ari kundibata-bata nokuti inini ndiri Ndewere futi, saka handizivikuti ndindewere upi mukomana iyi, nokuti pane mukomana otisunzwisisa kuti ari kupi. Pamwe kuda ndiye akachinja zita here akuzoti Alan. Tokumbira kuti ataurewo zita rababa wake rokutanga nekumutsvaka ke kwaanobva. Ndakumbirawo Studio 7, please, ndikumbira kwamuri. Ndikumbira kwamuri mumutaure mukomana iyeyu. Dani achiziva nhamba dzake, ndataura naye zvino handidzisiri. Ndatenda hangu.
Makadii zvenyu paStudio 7 pamwe chete nevateereri zitandet wanakainzeke. Ndoda kutaurawo pamusoro pechirwere ichi, coronavirus. MuZimbabwe vaiti hachisati chamo, saka ticharamba tichingoungana. Izvi zvimakatarisa zvikoro hazvisati zvavharwa, vemumachechi vachiri kungoungana papi nepapi vachiri kuungana. Chichazonetsa ndechekuti izvezvi mane vanhu vaviri. Kuungana kwavari kuita uku chichakasika kuzara nyika yese nekuti havasi kuteverera mutemo unodiwa. Apo muzvizive kuti nyika yeye haina mishonga, haina mari, haina madokta. Apo vachiita mazvake mazvake. Mumwewo ndiye akaenda kuChina vice president, mumwewo president ndiye akaendawo kwaakaenda. Asi iwo vanoti hapana anofanira kubuda munyika achienda kunyika inechekuchi. Nyika yeZimbabwe haina oda, zviri kubva kumuofisi kumusoro. Mazviita iyi
maswera sei veStudio 7. Ndikukumbirawo kakuti audio yangu inzwikwe pasi rino rese. Ndinokukumbirawo kuti musvitsewo kuvakuru vakuru kuti vavharamo makambani anoita zvokubikwa bikwaya, anotiuraya necoronavhairasi. Ndapota itai tikumbirewo kuvakuru vavhare makambani, zvimwe zvokubikwa bikwa izvi zvisina neutano tano ngazvivharwe. Ndatenda.
Indiretwa Shumba ndinogara kuRedcliff kwekwe. Panyaya yecoronavirus idambudziko ratisangana nenyika dzese munyika yose kusanganisira Zimbabwe. Asi muno muZimbabwe tine vanhu vanotitungamirira vakuru vakuru vezanupiefu. Vanotaura zvakanaka during the day. As when it comes to pragmatic, kana kuti when it comes kuti vachiimplimenta zvavataura havakwanisi. Zvaunonzwa positivity yavanotaura kuvanhu chechereri, it is the opposite when they are alone. Kana vari vega zvinenge zvaopposita, asi zveri chokwadi zvokuti vari kugadzirisa. Chiripo ndechekungoti Zimbabwe yagara yakangodaro. Saka veduwe tinoda kutaura chokwadi, takanyepirwa kubva kare. Asi tinotenda kuti vanhu vakuziva, tine urombo kuti vari kurwirwa necoronavhairasi iyoyi. So muZimbabwe tinongotenda kuti Mwari dai varamba vakatichengetedza, kwete gavhumendi iri kuti yakakuridzwa, zvingatikanganwei. tinotenda kuti vana veZimbabwe vachachengetedzwa naemusiki. Izvi zvirikutaurwa zvekuti kwai takagadzirisa machichi mukaenda kwese ikoko kunenge kuchitaurwa hakuna chakabuda chiri kugadzirisa. Nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti mukaona vakuru vedu vachitaura zvinhu zvakanaka opposite yacho hazvipiti. Ukaona chishora chinhu chinoitwa nemumwe munhu unozova kuti ichocho chihungo chakanaka. Saka tinotenda kuti tichakundwe Mwari vachatikundisa tikakunda chigwere ichocho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhaurirano pakati penhengo dzebato remadhemokrats nehurumende yemarepublicans dziri kuenderera mberi panyaya yekuti makambani nevanhuwo zvavo vobatirwa sei kuti vabude mukano mamupere mavakandwa nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus. Mutauriri wedare recongress amai Nancy Pelosi nezuro vakabuda mumusangano negurukota rezveupfumi vaStephen Mnuchin vachiti painge pasina kuwirirana. Asi kubatsira makambani nevanhu kungabatsire here kumutsidzira upfumi kuvhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro namuzvinafundo Elliot Masocha vaanodzidzisa paDeVry University kuOhio kuti tinzwe maonero avo.
Idanho rakanaka chaizvo rokuti nguva dzatiri dzakaita sedzino idzi ndedzokuti kana zvikasanzarwo kuita mastimulus package iwewo kupa vanhu namabhizinesi mari, zvinhu zvacho zvinozosvika pakudonha zvokuti hazvikwanisi kumuka. Saka zviri kuitika ndezvokuti haisi mhosva yamabhizinesi ari kunzi asavhura, haisi mhosva yavashandi vari kunzi vasaenda kubasa. Saka hurumende iri kuzvitora sokuti iyo ndiyo mutungamiri vanofanira kuchipa vanhu nevamabhizinesi nzira dzokurarama. Saka stimulus package iyoyo mari yavari kutaura kuti ngaiinde kuvanhu iite zvekumabhizinesi ndokuti iyo zvisanyanyo kudonha pasi kuti kana zvazonaka coronavirus yaenda monomo unongoenda achidzokera paanenge abva. Saka vanozviitira izvo kuti ruzhinji rwacho kana kuti pese pese kudonha, munhu unodonha zvakanyanyisa agotora nguva kusumuka. Saka kudonha kwakaitika mabhizinesi ikoko kuno kudonha kwakaita income dzavanhu kuti vazosumuka ipapo pasi apa vazodzokera pavanga vari kana kudzokera kumabasa avanga vari mabhizinesi achivhura pasina rubatsiro rune hurumende uku zvinenge zvinhu zvisingaitiki izvozvo.
Asi ka tiri kuona vamwe kumarepublicans vachiti vanhu vafanira kungopuwa mari kunyanya vemakambani chinofanira kunge chiri chikwereti.
Vanodero kunyanya vamakambani vachitarisira kuti makambani mamwe kana akapuwa mari idzodzo vanobva vazviwedzera mabonus iyo vakuru vakuru. Makambani mamwe zvekare akapuwa mari idzodzo anobva aita zviya zvokunotenga zvemastoku zvavo mamwe asinei navashandi vanenge vamiswa. Saka inzira yokuti vanoda kuti vanyanye kupa uongorora ipapo vasati vamboisa mari kumakambani. Nokuti zvakamboitika makambani akapuwa mari vapuwa mari makambani iwo vakuona kuti vakuru vakuru vacho vava kutotenga ndege dzekufambisa nadzo. Pamusoro pokuti mari yavanenge vapiwa iyoyo ndeyokuti ibate bhizinesi rakaita sezvararakaita vasati vavhara kuitira pazvinozonzi zvanaka mushandi wega wega adzokere ipapo. Saka haisi mari yokuti ingangopuwa mabhizinesi pakasaongororwa ipapo. Ndio saka vachizama kuzviramba izvozvo, vanoda kuti zvibudiswe pachena kumabhizinesi achazowana mari iwayo kuti mari yamuri kupuwa ndeyazvakati chete haisi yokuti mungatenga sutu.
Totarisawo imwe nyaya, tiri kuona vanhuwo zvavo vari kupiwawo mari zvichienderana nekuti unotambira mari yakawanda zvakadii pagore. Izvi zvinobatsirawo sei?
Izvi zvinhu zvinobatsira zvikuru nokuti munhu wose wose akapuwa mari haiwanza ichengetera mupiro paunopewa mari unobva waenda nayo kuma business kuyoko kunotenga zvaunenge uchida nyange ukaenda nayo kunoibhenga mubhengi bhengi business wangoenda nayo ikoko kwatioti kuformal market ikokoko kunokure kuna vashandi kavanenge vachizohaiwa kusevenzerawo paunoenda ikoko saka mari yose inopiwa vanhu inoshanda kuti chi vanhu vaende vanotenga zvinhu zvacho paunotenga ipapo mabasa amuka zvinhu zvadzoka pasa zviri ipapapo saka zvavari kuita zvimwe nharo ndezvekuti mari iyi ingapiwani vamwe vachiti aiwa ngatipe munhu mukuru wese muamerica vamwe vachiti aiwa ngatipiwe vanhu vamiswa kubasa chete asi maonero andoita ndeyekuti kana zvikapiwa munhu wese umuamerica mukuru tose tinongoenda naye kupi kumabhizinesi ikokoko zvinhu zvomuka kubvira pazvaa zvafira ipapo saka idanho rakanaka chaizvo iroro
muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vange vari parunare kuOhio naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Council of Churches inoyambira vamwe vemakereke kuti vasanyepera vanhu kuti kana vachitenda nesimba havabatwi necoronavirus. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti sarudzo muZimbabwe pasi pehurongwa huripo iko zvino hadzina zvadzinobatsira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.